Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 26/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Ndau kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa voita musangano wekuti vaone kuti votora gwara ripi.
Marishanga tinayo zvese zvanga zviripo asi nyaya yekuti munotambira chisimusi kunzvimbo yekuti haukwanisi kutambira mari yako kunzvimbo yekuti haukwanisi kunwa kokokora saka kuti inofarira kunzvimbo zvakaita saizvozvo taura kuti aiwa zvinani variko ivavo vangoryawo zvishoma izvo zviripo izvozvo.
Vakawanda vari kunze kwenyika vanogundikana kuenda kumusha kuzorore kisimusi vachiti zvinhu zvakaoma muZimbabwe. Kunyangwe hazvo zvakaoma munyika vamwe vanoti vari kutosunga dzisimbe kuitira kuti vave nenguva yakanaka nemhuri dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kwasvika muzuva rechimakumi maviri nematanhatu nhasi. Varwere vakawanda vachidzorwa kumba izvo zvapa kuti vakawanda vaomerwe pazororo rino rekisimusi negoredzva. Varwere vari muzvipatara vakawanda ndevaya vanavana chiremba vavo vanenge vakazvimirira asi vachishandisa maward navana mukoti vemuzvipatara zvehurumende kana kuti maprivate patients. Dare Labor Court rakapa mutongo wekuti vana chiremba vadzokere kumabasa richiti kuratidzira kwavo kwaisava pamutemo. Hurumende yakabva yati yambomisa vana chiremba ava mabasa kwemavhiki maviri uye nekuvadaidza kudare. Asi vana chiremba vari kutsika madziro vachiti havasi kuzodzokera kusvika zvichemo zvavo zvinosanganisira mari yemuhoro uye kuwaniswa kwevarwere mishonga zvagadziriswa. Nhasi pataenda pamhepo vana chiremba ava vanga vachiita musangano kuti vaone kuti votora gwara ripi. Mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ndo vakanzi nedare remakurukota vagadzirise nyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba iyi. Asi munhu adaira nharembozha yavo ati vachazofonera Studio 7 kunyangwe hazvo vasina kuzoita izvi pataenda kumhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike kuti tinzwewo maonero avo nezvekuramwa mabasa kwavana chiremba.
Nhau yana chiremba inhau inosuwisa zvikuru nekuda kwekuti ruzhinji rweZimbabwe runorarama nekuponera kuzvipatara zvehurumende, zvipatara zvemakanzuru nezvipatara zvemamishoni. Saka nekudaro pakava nekukakavadzana pakati peana chiremba nehurumende zvoreva izvo kuti veruzhinji vanopinda mudambudziko rakakura zvikuru. Kunyanya-nyanya panguva yatiri inoiyi yechisimusi inosanganiswa nemasaona inosanganisa nekuti vanhu vanokwanisa kusakata neurwere asi nekuda kwekuti veruzhinji havazokwanisa kuenda kumaprivate kuti vanobatsirwako nekuda kuti veruzhinji tinorarama nekuenda kuzvipatara zvehurumende.
Saka semaonero enyu poitwa sei apa?
Kurudziro yedu ndeyekuti hurumende dai yadzora mwoyo yagara pasi nana chiremba pagadziriswa matambudziko aripo kuitira kuti tisarambe tichichungurudza nekuomesera veruzhinji avo vasina mamedical aid, avo vasina mari yekuti vanokwanisa kubuda kunorapwa kunze. Saka dambudziko iri dai ratigadziriswa nekuchimbidza nekuti vanhu vari kurwarira mudzimba, vanhu vari kufira mudzimba nekuda kwekuti havakwanise kunge vachiwana mari dzekuenda kunorapwa kuzvipatara zveprivate kana kuwana mari sezvinoita vari mumatongerwe nyika vaya vakuru vedu avo vanobhururuka vachinorapwa kunze veruzhinji hatikwanise kubhururuka kunorapwa kunze saka tinenge tichitotarisira kuti dai zvipatara zvedu zvashanda kuitira kuti tiende tinorapwa ikoko.
Asi semaonero enyu budget rinoiswa nehurumende kunyaya dzeutano rinonyatsokwana here kana kuti kunoda kutoiswa mari yakawanda?
Bajeti harikwani nekuda kwekuti mukatarisa makore mazhinji apfuura esaya bajeti iri kupihwa kubazi rezveutano harisi kana kukwanisa kumita iye yatinoti Abuja Declaration inoti izvo hurumende dzemuAfrica dzinofanira kunge dzichipa chidimbu chinoita 15% chebhajeti rose kumabasa ezveutano zvoreva izvo kuti iye zvinezvi muri kuona kuzvipatara hakuna zvekushandisa kuramwa kwaitwa mabasa nevana chiremba imwe nyaya yavaiburitsa inhau yekuti hatina zvekushandisa muzvipatara umu mishonga hakuna mishina yacho hakuna iye zvinezvi kana magravhosi chaiwo ekushandisa hakuna.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare. Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika vamwe vanhu vanoti vanotosunga dzisimbe kuitira kuti vave nenguva yakanaka nemhuri dzavo. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vashanyira nzvimbo yechinhoi case vachiona zviyevedzo zviri panzvimbo iyi. Mumwe avo vashanyira nzvimbo iyi vachonderai chaitezvi avo vabva kumarondera vati kunyange zvinhu zvakaoma hapana wekuchemera asi kutosunga dzisimbe. Vachaitezvi vati kuoma kwezvinhu munyika kwakavasimbisa zvekuti vave kurongera ramangwana nguva iripo.
Especially munyika medu yatisimbisa. It's like we as we go through hard times it will gain us strength. Stagga ahead of time, but what can we do? Should we take a through my getting my challenges? We just set aside some funds. This is what this one is for holiday. You know, to create our own comfort. Could it design your vision?
Mumwe anga ine mhuri yake kuchinhoi camps ndiyamai mo blessing pasipamire avati vafunga zvekufadza mhuri yavo sezvo mari yekupinda mumapako anga ari madhora matatu pamunhu.
Tangotirega tongofadzawo mhuri nemathiridoras bhoza ofisha yelofure chingwariri kuita itorofuze chingwa chechi tangonyima vana nhasi vakadya raisi tobva tamuya kunonavo kungova injova kungovafara chete kuti vaenda kuchinhoi camps just traveling nekungodya machikenin.
VaRichmond Nuta vatiwo zvinhu zvakaoma asi vamanikidza kuuya nemhuri kuti vaone zvowanikwa zviri munyika yavo.
Saka vamba vacho kunongofosawo nezvivo kuti ndii vana vaone something but kuoma zvinhu zvakaoma.
Asi vanhuta vati mari yekuona mhuka dzakaita seshumba yakawandisa zvichienzaniswa nedzimwe nzvimbo.
Asi kushumba kunodhura $5 adult no way yandinoenda kushumba taunoona shumba ndomira kuyakuya for more than an hour ndinongora ngomira pamwe 30 minutes oroso then apatipatwe $5 shuma.
Vakrisa Chikonye vati munhu wese anofanirwa kukwanisa kuona mhuka zvisinei kuti murombo here kana kuti mupfumi.
Zvinofanira kukwanisika nemunhu wese. It's an attraction yemaZimbabwe iri muZimbabwe. So everyone should afford to get in without probably going deep into their pockets.
Asi vamenadzi mutunzi vati madhora matatu akawandisa zvichienzaniswa nemawanirwo ari kuitwa mari iyo vanoti iri kunetsa kuwana.
Mamwe makore achona pa zvaikura $3 mari yachona yaiwanika apa pari kuti hapo $3 mari yacho haisikwani. Saka difference yachona inoita kunge imwe chete because hakuna ari kuikonzavewana $3 yacho. kutoka sana chikombe andika mashuro kuna nasani anenge paka wandu wabana wazukuti kutomira pana pana paide pakato zara nemota saka tikati kare pai zvaiva zvaka zvidhura nasi zvakachipa asi pazvakachipa ndipo pasina kuzara saka
kupinda kuona mapako munhu anga achibhadhara madhora matatu kuona mhuka munhu anga achibhadhara madhora mashanu kufara vanhu vachibika nekunwa kwanga kuchibhadharwa madhora gumi pamhuri uye vashanyi vekunze vanga vachibhadhara madhora gumi ekuamerica kuona mapako nezana remadhora kutuhwina mumvura dzemapako ndakamirira studio 7 muchinoi ndine Ata Chiguriwa
Vamwe vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakakundikana kuenda kumusha kuzorore Kisumusi vamwe vavo vachiti vaswera vachiita zvakasiyana siyana pazuva ranhasi reBoxing Day zvinosanganisira kutandara nehama neshamwari vachidya nekunwa vamwewo vachiswera vari kumabasa vamwewo vakaita semutungamiri wesangano revanotengesa nekutengeserana kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru ndivo vaswera vachiona zvavo muka kuKruger National Park iri muSouth Africa vaJuru vanoti kuoma kwezvinhu kumusha ndiko kwakavaodza mwoyo uye vanoti kunyangwe hazvo vanga vaine mari yekuti vaikwanisa kuenda kumusha vachipedza zuri rekusimusi zvese negoredzva vati nyaya yekushaikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari kushaikwa kwezvimwe zvekudya nezvekunwa pamwe nekunetsa kuwanika kwemari munyika ndizvo zvakaita kuti vasarudze havo kutambira Kisimusi vari muSouth Africa mavagere muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika jonga kadeviri westudio 7 abata vajuru avo vari kuKruger National Park
Ranga rezvare kisimusi iye zvara nhasi ndere Boxing Day. Zvara vaZimbabwe zvakazama nepazvinogona napo kuti zvinge zvichifara kunyanya kufara zviri kunze kwenyika sekuti munyika hamuna chekubata chero uine mari yako hamuna kukokora hamuna chii. Saka isu nevamwe takatwanisa kunge tichinge tiri kunzewo kwenyika isusu tanga tichifara tiri kunonzi kuKruger National Park. Vazhinji vanoiziva iri national park iri panumber 9 in the world uye iri panumber 2 muAfrica ichiteerera Serengeti saka anga ari mafaro bazi zvezvi vanhu vechizimbabwe vanga variko vachitaurawo shona vachitaurawo ndebene ichivanzwa imomo muKruger National Park saka toti anga ari mafaro chaizvozvo kuvanhu vezimbabwe vakange vasarudza kuenda kunze kwenyika kuti vanofarawo vari kunze kwenyika kana kuti vagara vachigara kunze kwenyika
asi muri kuzwa sei kuti muri kupedza zororo iri musiri kumusha
chinoitika ndechekutika mukoma jonga zvimwe nguva unongotozongoti panofarika ndopo utongozofarira uri sekuti ndo zvinenge zviripo kwangongotumirawo vanenge vari kumusha iko vafara vari pavari isusiwo tingofarawo tiri patiri ndo mamiri azvananga zvangoitawo vanhu
saka nhasi ndezvipi zvamaona zvamukati zvanakidza mhuri yenyu
nhasi takwanisa kunge tichipinda muKruger National Park pazuva rechipiri zuva rekutanga ndevanhu vezera nhasi ndo ratazonyatsoona mhuka zvakanaka chaizvo sekuti nezuro kwakanga kwakazarisa saka mota dzaitomiswa kunzi aiwa imbomirai kunze kunenge tichipinda mota 10-10 kana pakabuda 10 topinda 10 saka nhasi tazowanika tichiona mhuka dzese taona nzou dzazvichifamba dzakawanda zvikurusa tikaona zvitembenene tikaona zvese marhino asi mafurira mudenga ndo anga akanyanya kuti wandei zvikurusa tikakwanisa kuonawo nyati kana nyoka akaitoreke kutanga kuti inemhuri yangu tinge tichiona zvinhu zvakaita saizvozvo saka tongoti pabig 5 tikaona mhuka dzese hapana mhuka yatisina kuona pabig 5
vajuru vane mhuri yakakura sei
vajuru vane vana vasikana vaviri nemukomana mumwe chete
saka imi kusaenda kumusha pakisimusi kwaive kwokuti makakundikana nekuda kwekushayiwa mari here kana zvekufambisa kana kuti makasarudza henyu kutambira kisimusi muri kuSouth Africa
mukoma jonga mari tanga tiinayo zvese zvanga zviriko asi nyaya yekuti munotambira kisimusi kunzvimbo yekuti haukwanisi kushandisa mari yako
kunzimbe yekuti hakwanise kunwa kokokora. Kokokora chinhu chiri basic mukomajonga, chinhu chekuti chinofanira kungowanikwa nemunhu wese wese kana wakabata mari yako. Saka kuti unofarira kunzimbe zvakaita zvaizvozvo, taona kuti aiwa kuti tinoita makwikwiti chirwira makoko mashoma anenge ari ikako zvinani vari iko ivavo vangoravo zvishoma izvo zviriko izvozvo ndivo zviri kunoko. Pamwe nhamba ingaite diki pamitsarapa.
Avo vanga vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare kuKruger National Park muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuDemocratic Republic of Congo vanoti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa nemusvesvondo dzaendeswa mberi matunhu matatu kusvika muna kurume mushure mekunge mutungamiri wenyika asarudzwa uye kugadzwa. Mumwe mwana wekuGuatemala akashaya ari maoko evanochengetedza miganhu yeAmerica. Apa kuti imwe nengo yemaDemocrats yakakukidza musarudzo dzeSenate kuTexas vaBeto O'Rourke vakurudzire kuti paferefetwe zvakakonzera rufu urwu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura kushanda zviri pamutemo kweparamende muna Gunyana vachivimbisa kuti paramende iyi ichavandudza mitemo yakasiyana-siyana kuitira kuti vemabhizimisi vazosima mari dzavo muZimbabwe pamwe nekuti vanhu vagare zvakanaka munyika. Asi kusvika pari zvino hapana zvizhinji zvakavimbiswa zvati zvaitwa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa vakavhura paramende vachivimbisa kuti hurumende yavo yainge yakasiyana nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi makurukota vaMnangagwa mazhinji akatadza kuenda kuparamende musi wayatanga basa, izvo zvakatsamwisa vakawanda, vamwe vasina kufarawo nazvo. Mumiriri weNorton muNational Assembly vaTemba Muliswa avo vakati urongwa hwavaMnangagwa haugoni kubudirira nemaitiro emakurukota avo.
Report is based on the ministers implementing, and if they are not here, who will implement? Very sad.
Makurukota ehurumende ndiwo anofanira kuona kuti zvese zvakataurwa nemutungamiriri wenyika zvaitwa. Zvino kana asipo, ndiani anozviita? Zvakashata chose zviri kuitika izvi.
Mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda havanawo kufara nemaitiro emakurukota uye vakavimbisa kutaura nemakurukota aya pamwe nekuzivisa mutungamiri wenyika nezvenyaya iyi.
Just to nip it in the bud, I will raise the issue tomorrow when we meet the honorable ministers.
Kuti zvisaramba zvichiitika, ndichataura nemakurukota ndovatsanangurira zvirango zvaanokwanisa kupihwa kana atadza kuteedza mutemo wenyika neparamende unovasungira kuti varemekedze pamwe chete nekuuya kudare rino.
Nguva dzese panotanga paramende basa, mosheni yekutanga muNational Assembly neSenate ndeyekutenda mutungamiri wenyika nemashoko avo pakuvhura paramende. Asi gore rino, nhengo dzeMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa dzakati hadzisi kuzotaura pamusoro pemosheni iyi sezvo bato radzo risingatore vaMnangagwa semutungamiri wenyika ari pamutemo. MDC inoti sarudzo dza2018 dzakabirwa zvemhando yepamusoro, ukuwo ZANU-PF ichiti yakakunda zvine mutsindo, izvo zvakatambirwa nedare reConstitutional Court. Asi mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vanoti kuita kwakadai hakuna zvakunobatsira.
Plus hazvina zvezvinombochinja kuziko kungoita fight chete nokutaridza political power. Chinhu chokuti vaMnangagwa ndi president weZimbabwe hatizvo kutaurirana nhema pano. VaMnangagwa ndi president weZimbabwe unless kana vakafa kana kuti vakarwara kana kuti vakabviswa nezano, vaMnangagwa vadzi papo kusvika 2023 asvika. That is the honest truth iripo, and that is the legal position iripo unless something happens. to the president. Arabi is bipapo. When the name is in parliament, Varega would be the speech of Nangaba, but I debate.
Mukuru Sangan Nomirava Turve now, Zem Paramende, Zimbabwe Parliamentary Journalist Forum, Veneranda Langa, Anoti Umparamende, Murku Garamine Mirijonga, Langa Anoti, Nyaya Kutinengozem DC, Zirkuramba Kuremekes of Amnangaba, Diaka Zoita Kutizibuliso Mudari Nechisimba, Musiwa Turwa Budget, Era 2019.
Pakapa Budget, Apa, Depo Pakaso. Chata nukutoti paakapinda abana kusimuka. Wakazopezi sarava tumivu wa mapurisa na Speaker of Parliament Jacob Mtenda kuti abadzinge muhausi. Saka umadzingiro acho. Akaita mirishonga chukutoti ba MPZ, MTC Alliance echidzimai vamwe vakasimudzwa chukutoti wakazopezi sarava kurwara. Vamwe vacho wakasimudzwa nenzira inonyadzisa chukutoti chero zvifekwa zvavo zvemuka.
Ano tikunze kwe mirijonga yakaitika mudare muma komite paramende mune nyaya hombe dzakaitika uye anoona sekuti nyaya yekuongororwa kwemashandiro ekambani yemarasha yeWange Colliery ne komiti inoona nezvemugodhi kwakaburitsa huori unotyisa huri kuitika mukambani iyi. Langa anoti chakanyanya kukatyamadza maitiro enhengo dzebato rezanu PF idzo dzakaramba kuti mumwe muzvina bhizimisi ane zvikamu zvakati kuti mukambani iyi Vanik van Hoogstraten vasape umbo pamusoro pekambani iyi.
Ma MPs vachiramba kuti ataure kuparliament zvakanyadzisa chaizvo. Nyaya yeWange Colliery yakanetsa nokutoti inyaya yecorruption yakatodonesa Wange Colliery yakatoita kuti Wange Colliery isamire zvakanaka kusvikira nazvino.
Zvakabudawo pachena muongoro yakaitwa kuti pane vamwe vakaita samuzvina business Shepherd Tundi avekukwekwe vakashandisa zita remutungamiri wenyika kuvhiringidza zvinhu mukambani yeWange. Paramende haina kufara nekushayikwa kwemafuta emotikari munyika uye komiti inoona nezvemhando dzemoto yakashedza makambani anotengesa mafuta Reserve Bank of Zimbabwe pamwe navese vane chekuita nenyaya iyi kuti vazotsanangure kuti dambudziko iri ringapera sei. Governor weRBZ Dr. John Manguja vakaudza paramende kuti vari kutenga mafuta anokwanira nyika yese asi zviri kuitika zvinoratidza kuti mafuta aya haasi kukwana sezvo mitsetso yemotokari mumagaraji iri kuramba ichireba. Nhengo dzeparamende dzisati dzaenda kuzorore kisimusi dzakapasisa budget ra 2019 mushure mekumanikidza gurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti vawedzere budget radzo kuti dzikwanise kutengerwa motokari dzemhando yepamusoro dzerudzi rweToyota Land Cruiser. Apo gore ra 2018 riri kusvika kumagumo, vakawanda vanoti vanoda kuona nhengo dzeparamende dzichiita basa rinosimudzira upenyu hweveruzhinji kwete kuswera dzichiita kunge ndumurwa dziri kurwira zviwitsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Pane varume vaviri vainge vakapfeka mbatya dzemasoja vanonzi vakakonzeresa mirijonga pazuva rekisimusi munzvimbo mbiri dzakasiyana. Murume wekutanga anonzi akarova makondakta maviri panokwirirwa mabhazi ekwaRusape. Mumwe wevakarova anonzi achiri muchipatara cheRusape General Hospital. Vakaona zvichiitika vanoti murume uyu haasati asungwa. Studio 7 inokwanisa kunzwa kumapurisa ekwaRusape sezvo vanga vasingadairi nharembozha dzavo. Murume wechipiri anonzi akarova munhu nebhodhoro akamucheka zvakare pahuro nebanga izvo zvakakonzera kuti afe. Izvi zvinonzi zvakaitika nezuro kuward 10 kwaSeke apo vanhu ava vairwisana pazvitoro vachinwa doro. Vakaona zvichiitika vaudza Studio 7 kuti nyakubaya mumwe nebanga akasungwa nemapurisa asi atinokwanisa kunzwa divi remapurisa ekwaSeke. Asi, kanzura weward 10, amai Irene Manjoro, vaudza tanonuka wandiwe Studio 7 kuti murume akapondwa uyu, akange ari munhu kwaye zvikuru.
Inini kuru mfone wakwanda ito anda tofone wantizi mkumana ya kaure ya wanu zikalisto ya rateiwa hiya akabai wapamundipa hara wapamashofu ni msoja hiyo atiba afa anja ato zeta kuwa naske ndo kwa sape ni mapulisa
akasungwa ere msoja uyu
Ah, seni kwa jambo tu wanachanda ziwa bandili kina mudi jana chanda zongo taka kunga yeye. Asilo dango zinga hizo zezo muna atoro wa sekuru eda haka kwa kichoro wani ja asilo kutu mtoe uye mtoe ja asunga anchati nda zinga bila undikuwa mtenu wani hiko kwa wani uzeo
asi shaka itika nezuro
shaka itika nezuro ikini ndi mani hiru
muno zaoti nye yacho yanga hiri yechi
aa yoguti wanga baba ilani andila mtu wale gaindi njini kwa mtenu wani hiko kwa wani uzeo
apani shimwe yosha muno zuwa ere ne chiti kwechi
mungo wajua mefiru ya echa mwana yanga hiri shinga ya mchegeta muri yake anga tibetu wana kutiti
avo wanga warikanzura we wadi 10 kwa sike amai Arin Manjoro vashitora variparunare kwa sike kwa kare na tanunu kawande we studio 7 sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union rikurudzira hurumende kuti isatare mitengo yezvirimwa zvavo mwaka uno ichiti varimi ndivo vanofanira kuzvitarira mitengo yezvirimwa zvavo. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU Vapo Zakaria vanoti varimi vachashandisa mari yakawanda mwaka uno nepamusana pekukwira zvakanyanya kwakaita mitengo yezvinhu zvavanoshandisa mukurima zvakaita sembeu, fetereza, pamwe nemishonga yesora nainodzivirira zvirwere pambesa dzavo. Nokudaro vaZakaria vanoti hurumende ikaenderera mberi nekutara mitengo yezvirimwa varimi vanogona kurasikirwa nemari yakawanda sezvo hurumende ichiwanzotara mitengo iri pasi nguva dzose. VaZakaria vanoti varimi vanofanira kusiyiwa vachitara mitengo yezvirimwa nekuti ndivo vanoziva mari yavanenge vakashandisa. Hurumende ndiyo inotara mitengo pazvirimwa zvizhinji zvinosanganisira chibage, donje, gorosi pamwe nebinzi.
Tinofanira kuregera market ichitiudza kuti chirimwa ichi mutengo wacho ndouyu. Tine markets akafanana necommodity exchange ndo anokwanisa kutibatsira kuti value inoenda pachirimwa ichi, value inoenda pachirimwa ichi zvichibva nokudiwa kwachiri kuitwa panguva iyoyo. Izvozvo ndo zvinobatsira varimi kuti vaone kuti chirimwa chine mari munguva ino ndechichi, chirimwa chine mari ndechichi.
Munyoro anoona nezvekurima muMDC vaValentine Ziswa avanorimawo vari kuHeadlands mudunhu reManicaland vanotiwo kurima kunofanirwa kutorwa sebhizimusi zvokuti varimi vanofanira kusiyiwa vachitara mitengo yavo voga kwete kuudzwa zvekuita nehurumende pazvirimwa zvavo.
Kukwira kwaita mitengo yezvinhu hakuzowirirana nemapurizi kana zvavo zvava kutengwa. Kuti vachizodzokera back kuminda hazviiti. Saka iko zvino it's very unlikely kuti vanhu vazhinji vanokwanisa kurima kusvika pavaizvitarisira.
VaZakaria vanoti hurumende inofanira kugadzirisa kusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika kuitira kuti vaite basa ravo vasingatemeswe musoro nenyaya yemitengo.
Saka nyaya iyi inoda kutogadzirwa kumusoro, hurumende ichitarisa kuti zvinoita kuti ikonomi imire inzi yati yamira yanyatso kuti twasu ndezvipi. Varimi vari ready kurima asi chavanoda varimi kubatsirwa kuti vagone kuti kana vachida kutenga mainputs vanomatenga nenzira iri nyore.
VaZiswa vanoti rimwe dambudziko ravakatarisana naro sevarimi nderekuti havasi kukwanisa kuwana zvikwereti kumabhanga sezvo varimi vazhinji vasina tsamba dzinoratidza kuti ndivo varidzi vemapurazi kana kuti matitle deeds pamusoro pekudhura kuri kuita zvinhu zvavanoda mukurima. VaZiswa vanotiwo varimi vazhinji havasi kuwana mbeu nefetereza paine nguva zvavanoti zvichaita kuti gohwo remwaka uno ridzikire zvakanyanya.
Nhamo yatanayo ndeyekuti even mafarmers kuti vaende kunotora mari kumabhengi, chekutanga mari yacho yakadzikira value, chepiri mari haisi kutoreka kumabhengi. Therefore kuti murimi aitore mari agonotenga zvinhu zvaakudhura pato nemutauro zvichaita kuti goho redu ridere zvakanyanya. Asi chimwe chikuru chandikuona chekuti icho vehurumende they don't even seem to care.
Gurukota rinoona nezvekurima vaParents Shiri vaudza Studio 7 parunhare kuti vachaedza kugara pasi nevemasangano anomirira varimi kuti vatsvage nzira dzekugadzirisa matambudziko avari kusangana nawo. VaShiri vati hurumende inokoshesa varimi zvikuru sezvo vari ivo vakabata upfumi hwenyika. Zimbabwe yaizivikanwa zvikuru munyaya dzekurima zvokuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzaipona nechikafu chaibva muZimbabwe. Asi pakatanga chirongwa chekubvuta mapurazi evachena pasina muripo pasi peutongi hwevaimbova mutungamiri wenyika Africa Robert Mugabe gore nyika rakatanga kudzikira zvakanyanya zvokuti Zimbabwe yava kupona nerubatsiro munyaya dzechikafu sezvo nyika iri kutadza kurima zvinoikwanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheDiaspora Forum nhasi patinenge tichikukurira nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvezororo rekisimusi negore dzva. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina, Standekile Mhlanga, munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 26 kumpalakazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
akula sizathu sokubana amabhasi engafakwa ama reducers lawa awe-speed nxa kuyikuthi kusegcekeni ukubana isiqubu yiso esibangela ama-defects la enzakana emgaqweni.
Uhulumende uthi uzimisele ukwenza konke okusemandleni akhe ukusebenzisa umthetho wokufakwa kwemitshina etshengisa isiqubu semoda ezithwala abantu ezigijima ngaso ukwenqabela ingozi zemgwaqweni. Ngokuswelakala kwempahla izitolo kanye lamafutha emoda kuphazamise ukuthakazelelwa kosuku lwekhisimusi edolobheni lakoBulawayo. Inzalo yakogodlwayo esihlala emagumbini yamane omhlaba eze kukhefu lekhisimusi iqoqa umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yalesi siqindi kusasa mhlaka 27 kumpalakazi e-Avoca Cultural Center. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi uzimisele ukwenza konke okusemandleni akhe ukusebenzisa imithetho ebalisa Stage Charter Instrument 129 omnyaka ka-2015 okhuluma phezu kokufakwa kwemitshina etshengisa isiqubu imota ezithwala abantu ezigijima ngaso ukwenqabela ingozi zemgwaqweni. UMavis Kamosethulela lolu daba ngoceleyo.
Uhulumende uthi kunengi asakukhangela emizameni yakhe yokulondoloza impilo yabahamba ngezimota ezithwala abantu okubalisa ukusebenzisa lomthetho we-SI-129. Umphathintambo ogatsha lwezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku, uMnumzana Kazembe Kazembe, ulandisa ngosekuthe kwenziwa nguhulumende ukusebenzisa lomthetho we-SI-129 kuze kube khathesi.
Zikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa okuyikho abogatsha lolu baphakathi kwakho. Umzekeliso yikuba ingabekwa limtshina, kube le mitshina njalo ebonisa ukuba imota yinye ngayinye ikuphi kwendawo kanye lokuba igijima ngesiqubu esingakanani.
Kodwa benhlanganiso ephatheke emikhankasweni yokulwela ilungelo lezihambi eye Passenger Association of Zimbabwe PAS bathi ukuphuza kwahulumende ukusebenzisa imithetho efana lowe SI-129 osule minyaka emithathu wethulwayo kungokunye kosekubangele uqonga kwenani labalahlekelwa impilo labalimala engozini zemigwaqweni. Isikhulumeli sale inhlanganiso ye PAS emhlukulweni weMandebeleni uMnumzana Norbert Mafu ulandisa kabanzi ngalokhu.
Akula sizathu sokubana amabhasi engafakwa ama reducers lawa awe-speed nxa kuyikuthi kusegcekeni ukubana isiqubu yiso esibangela ama-defects la enzakana emgaqweni. Singaqathanisa lokubana ma sikhangela kulizwe laseRwanda uzafumana ukubana bayafaka ama-speed reducers lawa asehlisa izingozi ngesibanga esingaba ngamashumi ama-60 ekhulwini.
Uma futhi abameli bezigaba edalele parliamente balomlando ukuthi baphume lomthetho osekela lokho.
Bakithi abantu bayaphela kodwa abantu abakhanda imithetho bekhona. Imithetho kayikhandwe ifakwe njalo isebenze. Abaza kwehluleka kuyilandela leyo mthetho baboshwe bafakwe ezintolongweni.
Umnumzana Evans Shaba isakhamuzi sakoBulawayo yena ukhala ngabatshayeli bezimota ezithwala uZulu athi benza umathanda emigwaqweni besephula imithetho.
Sicela abatshayeli bamabhasi balandele imithetho emigwaqweni.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eye abameli Human Rights Network bona bakhuthaza uhulumende ukuba aphange awusebenzise lomthetho. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yamagqwetha le, umnumzana Tinei Mkwewa ulandisa ngalokho.
Emazweni athile afana labo United Kingdom, ama public transport banikwa umlando ukuthi bawufake lo mtshina ozayenza ukuthi imota ayidluli ispeed limit.
Umkhweba uthi alomsebenzi omkhulu amalunga edalela eParliamente ukufuqa uhulumende ukuba enze okumele kwenziwe phansi kwalomthetho.
Kumele iParliamente ibize uminister we-transport, road and infrastructure ukuthi imbuze ukuthi kungani lokhu kungalandelwa. Njalo kumele ukuthi kube lobudlelwano between iMinistry of Transport lamaphoyisa wona ama emgwaqweni ukuze kwazakale ukuthi yini kungenzakali.
Abe Traffic Safety Council of Zimbabwe TSCZ bathi phose isilinganiso sokungamachumi ayisichiyagalolunye ekhulwini sengozi zemigwaqweni zibangelwa yikuphosisa kwabantu. Bathi lokhu ngokubalisa ukugijima ngesiqubo esiphezulu okwedlulisa amalawulo ikakhulu bamabhasi, ukuthatha izinqumo ngesikhathi esingafanelanga kanye lokutshayela ngendlela elobuchapha. Abephazi bathi balethemba lokuba imiphefumulo yabantu ingalondolozeka emigwaqweni nxa ungasetshenziswa ngendlela lomthetho SI 129. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni, ukuswelakala kwempahla ezitolo kanye lamafutha emota kuphazamise ukuthakazelelwa kosuku lwekhisimusi edolobheni lakoBulawayo. Intatha yezindaba yethu Joseph Njanje usipha lolu daba.
Ezindalweni zedolobho lakoBulawayo esebenzela elizweni laseSouth Africa, uNokuhle Ndlovu uthi usuku lwekhisimusi lufike lwaze lwedlula engalubonanga ngoba itshone emzileni wokuthenga amafutha emota.
Akunzima lo nyaka, ikhisimusi enjangaze ngiyibone. Akulalutho, akulanto ezimashopu. Mina nginje khonapha izolo ngiqede ilanga lonke nilayinela ifuel. Ngalayina kwaze kwaba ntambama lokuthi ngithole dololo. Hayi, into enjangaze ngiyibone kubi.
U-Ashley Mahlaba yena ohlala elokishini lenkulumane uthi ikhisimusi yakulezi nsuku ivele isiyehlukile kule yakudala ngenxa yesimo sezomnotho esingamanga kuhle.
Cabanga ikhisimusi hayi ayisafani lakudala kuthi akwehlukene heshi ayinto izinto ziyabheka hayi izinto zakhona phina zisathola ngajengakudala laphona sasikwazi ukuthi hayi ngoba 24 saba umzwanwelanga enkomponi yami so into zakhona vele azisafanani vele. Sokuthule kuthezwi amaredio asakhalakhala kathi.
Ukudwela kwentengo yezinto yiso isizathu esikhulunywa nguJane Mthupha wayesokuba kungani engazange ikhwabithe ikhisimusi yalo nyaka.
Ikhisimusi ibibhowa shemu. Ibibhowa loba sikwejise sibili sikwaze kwatsha u-12 kodwa hhayi ibingamnandi shemu. Ukudla yonke into nje esingelapho. Imali asilayo, ukudla kukhona kodwa kuyadura.
Usanele Moyo laye uthi akazange vele azihluphe ngokunaka usuku lwekhisimusi ngoba engazange enelise ukuthenga ezimnandi.
Hayi, mina ikhisimusi angiyibonanga vele. Bekulilanga nje lifana lamalanga wonke. Bekungela kudla, kungela manzi. Izinto zangu kona azithengeki ezitolo ziyadura. So vele hayi Khisimusi asiyivonanga vele sishone silele umfisi.
Ukholenari yena uthi ubelulungisele waphelela usuku lweKhisimusi kodwa usuke wasephazamiswa ukungezwa kuhle.
Angikholisanga ngibulawa yisisi. Awunye kwade kukhona ngizama ukuncengisa ususela ngoJanuwari up to November lokhu ngigcina mhlawumbe mbijana.
UNothando Sibanda osebenzela elizweni leBotswana uthi ikhefu leKhisimusi isikhathi sokuba bezophumula besekhaya. Kodwa lonyaka yena akakakutholi ukuphumula ngoba elokishini lemagwebhe lapho ahlala khona amanzi etshona engekho etholakala phakathi kobusuku.
Izinto ziyadura, lezi ezikhona ezincane ezikhona ziyadura. Ama vegetables akukho, amanzi siyavalelwa amanzi for 3 to 5 days akunamanzi. Sesilethelwa amajojo, sigijima namabhakede sisedrobheni sibhadala amarendi. Hayi, akukho right lokhu.
Umasipala wedolobha lakoBulawayo uvuselile uhlelo lokuvala amanzi kwamanye amalanga ngoba isithi amazinga amanzi asendaweni yeMagwegwe Reservoir aseyehle kakhulu. Ukusilela kwemali yembangela enkulu edale ukuba uzulu engenelisi ukuthi akazelela usuku lweKhisimusi ndawonye lokungatholakali kwamafutha ezimota njengoba imizila endaweni ezithengisa amafutha ihlala iludwendwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni liyehlulekile ukuthakazelela ilanga leKhisimusi ngenxa yokoma, ngenxa yokungami kuhle kwamnotho welizwe. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emaphandleni uZulu uvame ukujabulela ilanga leKhisimusi ngokubulala izifuyo, atshaya amaradiyo kude ezitolo kuphithizele, abatsha labadala bethakazelela leli langa. Kodwa lapho sivakatshele enyandeni eGwanda North ngelanga leKhisimusi bekuthule kuthe gcwaka kuthi kweminye imizi abantu bebezilalele ngaphansi kwemthunzi ungeke utho ukuthi lilanga leKhisimusi. Umnumzana Dennis Moyo oyenyandeni uthi lonyaka ilanga leKhisimusi lidlulile nje.
Sinanzela ukuthi izinto ziyadura, abantu abaningi abenelisi uyathenga izinto njengabantu bemaphandleni, abantu abaningi asisebenzi. Badlala leKhisimusi kodwa sayidlala nzima, saphonga udlusi kulelanga nje leKhisimusi elikhona.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamusi enyandeni, uNkosikazi Mili Mpofu othe ukuqonga kwentengo yempahla kudale ukuthi behluleke lokuthengela abantwana izigqoko zeKhisimusi.
Izinto kazithengeki sibili kusehlule ukuthi abantwana sibaphe. Hayi, sifisa ukuthi kube le nguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe. Ngoba lesi simesikiswa sibuhlungu kakhulu. Asisijabulisi sibili, sibuhlungu.
Umnumzana Stanley Mathe uthi lonyaka iKhisimusi bayidinge kubomakhelwane.
Hayi, iKhisimusi yalonyaka siyabe siphonga ukuthi bona labo makhelwane abatholileyo. Sihambe siye phongudla sindawonye. Zithi uhulumende alibana uyasikhumbula ngokudla ngoba sisendlala.
Umnumzana Special Dube uthi kungasibantwana abasebenza kule South Africa belizadlula njengawonke amalanga ikhefu leKhisimusi.
Amalungiselelo lapha silapha thina sehlule. So okusincedisileyo yingathi yibo abantwana abangavele abasebenza khona legoli ababuyileyo, yibo nje ababuye lokuyigrosari.
Lobanje iningi belikhala intandane labagugileyo abafika amathuma ezithupha bathole izipho ezijeneyo abaziphiwe nguNkosazana Saneliso Dube osebenzela kwele South Africa. UMadubo lesifiso sokuvula umuzi wentandane uthi ukhathazekile ngenhlalakahle yalaba bantwana emaphandleni.
Abantu abathola izipho namhlanje ba 56 to 60 masihlanganisa labo omkhulu abathole izipho zeKhisimusi, especially intandana sifela abantu ozozinakekela. Nami ngithi ndidlulisa uthando lwami kuzo.
Ukusilela kwamafutha ezimota kudale ukuthi abantu abafana lomnumzana Ngqabuto Mpofu behluleke ukuyabona izihlobo labangane ngesikhathi sekhefu leKhisimusi.
Ungakhangela siphakathi kwamalanga ukuthi ngabe abantu bagijima kakhulu besiya lapha abaya khona. Ngenxa yesiwela kusekho ukuhamba, abantu sebepakile. Ungakhangela mina bemvile lami lohambo lwami kodwa lukhansilile ngenxa yokuthi sengiswela amafutha. abantu baphambanisekile enhlelweni zabo eziningi abasazi ukuthi bayenze kanjani.
Abalezimoto ezithwala uZulu bakhweze imbadalo yabo ngokuphindwe kabili kusukela ngoMvulo, okudale ukuthi iningi ebelilesifiso sokuvakatsha lidedele emuva. Ngimele iStudio 7 ngiseNyandeni, ngingu-Albert Ncube.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngoMvulo kusiya ngoLwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inzalo yakogodlwayo esihlala kumagumbi amane omhlaba eze kukhefu lekhisimusi isiqoqe umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yalesi siqinti sefilabhosi kusasa mhla ka 27 kumpalakazi eAvoca Cultural Center kulindawo. Bafuna ukuxoxisana babonisane ngokuthi kambe bengathuthukisa njani lesi sigaba ukuze siye phambili kwezentuthuko. Omunye wabaxoxela umbuthano ngumfundisi Nkululeko Chuma ochasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Umcimbi ozenziwa Avoca Culture Center eFilabusi, ivele Avoca Culture Center yindawo eyakhiwayo ukwenzela ukuthi abantwana bakogodlwayo babuye babuthane balungise izinto zakogodlwayo. So lo mcimbi uzaqala uzaba lamahlandla amahlanu. Khulume ngehlandla lakuqala. Ihlandla lakuqala kuza kuthiwa iGodlwayo Development Forum kumbe Godlwayo Development Indaba. IGodlwayo Development Indaba sizabe sixoxisana ngamaqhinga okuqhuba intuthu kogodlwayo kusiba nezinqumo ezizabotshwa ezizasuka lezo zinqumo kuproduce i-document ezahanjiswa ekhanselini, ihanjiswe ku-DA, ihanjiswe kuma-MP, ihanjiswe ezindunini, ihanjiswe kuwonke ama-key stakeholders kwenzela ukuthi intuthuko yethu ikhanye ukuthi hayi thina singabantwana bogodlwayo nanke sifuna ukuthi sikwenze njalo sicele izibusiso. Izathi lelo hlandla selivule leGodlwayo Development Indaba lapho esizabe sibe zikhulumi khona zikhuluma ngokuthi kathi intuthuko kuyini, what is development. Ezabintu izikhulumi futhi zikhulume ngokuthi state of education kogodlwayo, sizaba le-presentation on education, sibe le-presentation on health, state of health ukuthi ezezempilakahle kogodlwayo kumi njani, sibe ne-presentation on ama-livelihoods kanti kuyini okwenza abantu baphile kogodlwayo, baziphilisa njani abantu, kuyini okungenziwa. So sibe le-presentation futhi on energy, climate change and renewable climate change and environment, kuyini okungenziwa alternative sources for energy. So ihlandla lokuqala leli Godlwayo Development Indaba. Sibuye kuhlandla lesibili ezawe lihlandla lemidlalo, kuzadlala unobhuti uzwayo ibhola, kudlale elokuqade labomama, kube lo mjako wamabhayisikile i-bike race. Lokhu kuzawe kuyikwenzela ukuthi abantu bahlangane babe ndawonye ngoba imidlalo yiyo vele izinto ezibuthanisa abantu, kanti futhi abantu bakugodlwayo bawuthakazelela. Kanti vele kugodlwayo kulama soccer league labo netball league, soccer league igodlwayo, soccer league net, soccer league kule insiza soccer development league, so indifa uGSL kuyadlala ibhola khona phana, kuyathuthuka abantu abasha bethola amathuba okuphila nokuzithuthukisa. Kukanti kuza sokuqedelela ehlandla sesingena lapho kunikwa khona ama awards, kuza kulama awards anikwayo abenze kuhle, kanti vele igodlwayo soccer league iqoqile kulama awards abo kuma sponsors balethile ama sponsors ama awards i-Triple M, uMaranda, amajanki, amavuna babe khona lama sponsors benazelelwa, benazelela futhi ukuphumelela eGodlwayo Soccer League. Lihlandla lesibili lelo elesithatha ihlandla kuzaba lihlandla lokuthi sesinazelela abantwana bakogodlwayo abayenze kuhle ezintweni ezithiyeneyo, kumidlalo ethiyeneyo, kumahlandla athiyeneyo, kuma different disciplines. Umnyaka uqala siyaphethe, enyakeni edlileyo sifuna ukunazelela abantwana bakogodlwayo abayenza kuhle lehlandla lesithathu after imidlalo. Sibuye kuhlandla lesine kuzaba kungalihlandla ukuthi kwesiwe abantu bedlelana ndawonye kuxoxiswana abantu bedobha inyama kudliwa ngumcimbi phela kagozwane ihlandla lesine lelo ihlandla lokucine lesihlanu kuza kuli ihlandla lokuthi kudlala imidlalo sorry kusenza imusic kuza imusic gala igodla music gala igodla music extravaganza yikho lapho kulama-artist o-Jazz Maravino Madlela uSikobokobo oBhamuzi oDivi bonke abahlabeleli oqatanzipho bonke bakenze abahlabeleli abalesidumo emathebelelenje elizweni bazabe hlabela ubusuku bonke lapho futhi kuzaba le-toilet kuqale kuxoxiswane abantu babe baningi babikele injongo yomcimbi lilanga elabeleluse kakhulu
kuqalisa sikhathi bani kuphele sikhathi bani
sikukhangelela ukuthi ihlandla lakuqala lizaqala ekuseni ngo-9 kuzaze kuthuthi kuzaze kuse ngoba ihlandla lokucenele music imusic gala izaba lihlandla elizokuzaba khona ubusuku bonke kuhlatshelelwa abakuthiwa amaculo ilandelele inkulumo ezakhulunywa kusasa izinqumo ezabutho kunja kusasa asihlanga nento engisikhukhukazi sigola abantu abaso sizabe silazo izinduna zethu ubukhokheli bethu sethi gwaqa eyavoka kanti abanye lilandelele kufacebook kubotwitter sizazama i-live streaming kufacebook hambani kufacebook page ethiwa umcimbi kagodlwayo sikhangele ibizo elithi Nkululeko Juma sikhonaphana siqoqile umcimbi kagodlwayo asambenini sikhangele khonaphana sabe seliyazisa isili-updata ngoba onke ama-proceedings abe senzakala
lo ngumfundisi Nkululeko Juma ovela kogodlwayo omunye wabaqoqe umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yaleso siqinti ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela okwenziwe izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngalesi sikhathi sekhisimusi thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abeqembu labalwa becatsha abe-Islamic State bathi yibo abalelunga elithiye ibhomba emzimbeni elidubuke labulala abanye abantu abathathu emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano beLibya lamanye amazwe omhlaba izolo ngelanga lekhisimusi. Udlakela olunje soluyimvama kwele Libya kusukela ngomnyaka ka-2011 kubulawa owayekhokhela lelo lizwe uMuammar Gaddafi. Ukuzamazama komhlaba okwenzakale edolobheni leSicily kwele-Italy kuthiye abantu abangamachumi amathathu belimele lanxa engekho ofileyo kuleyo ngozi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ezivakatshele ekhaya zithi zididekile ngobunzima bempilo lesimo somnotho. Iningi lithi ikhefu lekhisimusi belingamnandi njengenjayelo ngakho bathi ukubuyela lapho abahlala khona sokubaphuzele. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxe labanye babo.
Behle ngobuningi betanyasa bevela kwamanye amazwe bezobona izihlobo labangane bathe benyathela kwele Zimbabwe bahlangabezwa ukuswelakala kwamafutha ezimota lentengo ephezulu yokuthenga impahla lokudla. Omunye wabakhala ngalobu bunzima ngomnumzana Themba Ncube osebenzela kwele South Africa.
Ngibuyile lapha ekhaya kobulawayo ngihlala eNkulumani kodwa ngisebenzela ngikhona apha eSouth Africa njengabanye abafana ngiseJohannesburg. Bengithi ngibuye ekhaya lapha ngiye ngizama ukuthi zibone ukhisimusi zingayidlala emuli. Uma ngifika lapha ekhaya ama-challenges engabe ngihlangane lawo ngama-challenge okuthi imoto yami ngibesithwala mzima ukuthi sikwazi ukuvakatshela abanye ngendaba ye-fuel. I-fuel iyahlupha ekhaya.
Omunye wabahlaba omkhulu umkhosi ngunkosazana Anastasia Kickings osebenzela England.
Akunzima shene Zimbabwe, this time Africa has failed me. Unzima ama zinto zikhwelile, bafuna ama-bond, bafuna ama-USD lama-rand. Manje kunzima ukutholakala lapha. Iyathuhamba namuhla $2 kusasa $15 i-difference yangkhona vele ikhwela. So iphezulu kakhulu. Akunzima shene Africa.
umnumzana Sipho Mawabeni wehle vele kule Britane yena wahlukene labanye ethi ekhaya kumnandi
chisa mina lokho ngifikileyo ngifika on Thursday UK anyway njengoba ngilapha ekhaya lokhu ngihamba nje kuma private sectors izinto ziyatshintsha lama kungakaphumeli ngaphandle angithi thumba lalo liqale liboyile liphakathi ukuthi sekuphumela ngaphandle abantu abaningi private sector bakudiaspora bayeza ekhaya kuyakhiwa i-construction nganokuhamba kahle le mgwaqo ngingakabona emgwaqo from egwanda usiya lekhezi kuyakhiwa bazama ukwenza ubungcono babo
omnumzana Nyoni kavumelani lo Mawabeni
mbuyile lapha ekhaya elizweni lasezimbabwe kumbi bethi zospenda Xmas time lefamily yami manje lapha kunzima la tuza khona zadura kutula nje right drink
kukhala kuze kukhalela abavela khona le Melika abanje ngomnumzana David Ndlovu
iChristmas yami ayizange ibe mnandi ngoba ukudla kakukho akulalutho into zonke ezikhwelile akula nto enhle yonke into iyalayinela so sengicabanga ukuthi itikiti lami ngibuyele futhi le ngoba angiyiboni into engabe ngihlalele eZimbabwe
kukhala wonke umuntu imali iyahlupha amafutha ezimoto akatholakali njalo intengo zikhuphuka njalo nje ikhisimuzi kwabaningi ibiziqandela nje ngiyimele isidio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
I'm
umculo kaJays Marabini ehamba lomkhosi lodumi ngongola besithi iKhisimusi kudlalade labo elithi Ntunjambila. Silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.